Vakawanda vapinda musangano waitwa muHarare vati gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube vanofanira kuisa mari yakawanda kubazi redzidzo yepasi nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Mumwe wevapa pfungwa dzavo ndava Knox Kapikwa avo vati kana bazi iri rikapihwa mari yakawanda zvikoro zvinokwanisa kudzikisa mari dzinobhadhariswa vabereki.
Zvikoro munzvimbo zhinji hazvina dzimba dzekudzidzira dzakakwana nezvimwe, saka zvinofanirwa kupiwa mari yekuvaka dzimba dzakawanda nezvimbuzi kuti vana vadzidze zvakanaka.
Vamwewo vakaita savasimbarashe Chipindura avo vano dzidza paMidland State University vaudzawo musangano wanhasi uyu kuti hurumende inofanira kubhadharira mari yechikoro kune vaya vanoshaya kuitira kuti vakwanise kudzidza kudarika padhigiri rekutanga zvinove zvisiri kuitika pari zvino. Vakawanda vatiwo bazi rezveutano rinofanira kupiwa mari yakawanda nekuti muzvipatara hamuna kumira zvakanaka sezvo misina mishonga uye vashandi vakaita sana mukoti nanachiremba vari kusiya mabasa nekuda kwekuti havasi kupiwa mihoro inokwana uye kushaya zvekushandisa zvakakwana mumabasa. Sharon Marapara ndemumwe ane muono uyu achiti bazi rezveutano rave nemumwe mutoro mukuru wekurapa vechidiki vane utano hwaparara nekutora nekunwa zvinodhaka.
Vabereki mukuona kuti isusu vana tova mitoriro tine madepression and stuff but mari rehabilitation centers mashoma muZimbabwe and aripo acho ari kudhura, so we suggest that government iso set aside zoti vakirawo mari rehab centers ari accessible.
Ati hurumende inofanira kuzadzisa chiga cheAfrican Union cheAbuja Declaration icho chinoti hurumende dzinofanirwa kupa zvikamu 15 zvamabhajeti adzo kumapazi eutano. Gore rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Ncube vakaisa zvikamu 11 zvebhajeti renyika kubazi rezveutano uye pavakabvunzwa kuti sei vakatadza kuzadzisa chiga ichi vakati bazi iri raiwana mari yakawanda kubva kunyika dzinobatsira zvaitoita kuti bhajeti rebazi iri ridarike kurudziro yeAbuja Declaration. Dzimwe nyaya dzabuda nhasi ndedzekuti hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kubazi rezvemaindastry nemabhizimisi kuitira kuti revandudze upfumi nekumutsiridza makambani ari kuvhara. Vakaremara vabudawo zvine mutsindo vachiti bhajeti rinofanira kuisa mari yekusimudzira raramo yavo muzvikoro, kumabasa nekudzimba dzavo. Dr Tafara Marazi vati nekuda kwematambudziko anosangana nevakaremara bhajeti rinofanira kuisa parutivi mari yedisability allowance kumunhu wega wega akaremara munyika.
Patora maspecial grant toda kuti monthly disability allowance toda kumbira kuti monthly disability allowance ipuwe munhu wese akaremara despite him or her working nekuti mugovernment vati mari yacho kupuwa haisi kukwana.
Panyaya yekuti hurumende ingawane pi mari yekupa vakaremara ava vatenda idimikira vesangano reICASAT International vati nyika ine zvicherwa zvakawanda.
We've got over 66 minerals dziri muno munyika, saka mari idzodzo dzinoshandiswa pakutengeswa kwemaminerals idzodzo dzinogona kutorwa a certain percentage ichibatsirawo kune vanhu vane madisabilities in terms of their sustenance.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi vakurudzira vaNcube kuti vape Zimbabwe Anti-Corruption Commission mari yakawanda kuitira kuti ikwanise kurwisa uori uhwo vati hwatekeshera nenyika yese. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati zviri pachena kuti mapazi eutano, dzidzo nemaindastry anofanira kupiwa mari yakawanda, asi vati gurukota rezvemari hariteereri zvinotaurwa neveruzhinji neparamende gore rega rega.
Saka bhajeti iri inongova exercise inongoitwa setradition tajaira, asi hazvicharevi chinhu kwakungotaura kuti vanhu vanofanira kutaura, asi chinotorwa hapana. Saka tinotoshaya kuti vanourere kuvanhu vade chikuita vari kuofisi kwavo kungogadzira bhajeti ravo voita zvavanoda nekuti havateereri vanhu vanovataurira. Parliament yacho haina simba rekuvabvuma.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vati misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti haina zvainobatsira nekuti gore rega rega hurumende haitevedzeri kana bhajeti rainenge yaronga pachayo.
Pazvazvinoita majende zvekuti zvinokanganisa level of confidence yevanhu state programming activities. Vanotanga kuona sekunge tiri kuita mahumbwe nguva dzose chokutamba nenguva dzevanhu.
Vange vachitungamira musangano wanhasi muHarare, Senator Jericho Tora vati vafara nekuti vanhu vakawanda vapinda musangano uyu, zvikuru sei vakaremara, uye vati zvabuda musangano uyu zvinogona kuendesa nyika mberi kana zvikatevedzwa. Mugwaro raro rinoratidza kuti budget richange rakamira sei, re-budget strategy paper iro rakaturwa kuparamende muna Chikunguru, vanhuve vakazivisa kuti budget ravo richakoshesa nyaya dzekukwezva vekunze kuzosima mari dzavo munyika, kutsigira mabasa ekurima nekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekudzikamisa mari yemunyika. Vakatiwo vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitanhatu nezvika zvishanu kubva muzana, sezvo nyika ichitarisira gohwo rakanaka nekuda kwemwaka unotarisirwa kunaya kwemvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.